Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru wakanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo ndira 26/2025. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nhasi nepasi rose mukucherechedza zuva rekushandiswa kwemhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema kana kuti International Day of Clean Energy. Mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump voenderera mberi vachivandudza mitemo yechimbi-chimbi asi mimwe ichipikiswa mumatare emunyika iyi. Mhuri yenhabvu iri kutarisira makundano akabaka moto mwaka uno zvichitevera zviri kuitika pamusika wekutenga nekutengeswa kwevatambi nezvikwata zvakasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva rekushandiswa kwemhando dzemoto dzakachena dzisingakanganisi mweya wekufema kana kuti International Day of Clean Energy. Zuva iri rakatarwa nesangano reUnited Nations sezuva rekupa dzidziso nezvekukosha kwekushandisa moto unobva muzuva nemhepo panguva iyo pasi rose riri kutarisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wekambani yeBrycell Technologies iyo inoshanda nezvemhando dzemoto dzisingasvibisi mweya wekufema vaBrian Mufambirwi.
Isu takazvitarisa tinoona riri zuva rakanyanya kukosha nekuti rinotirangaridza uye kuti tichenjedzwe tese tese pasi tese kuti kwatiri kuenda nyaya yema fossil based energy yaakutinetsa neglobal warming. Ndosaka tichida kuti masu akafanana naiwoyo tive nechenjedzo yakanyanyisa yekuti ngatitangei kuchinja tichienda kuclean energy, lesi transition kuenda kuclean energy inova inosanganisira moto unobva kuzuva, solar energy or wind energy inobva kumhepo or zvinhu zvakafanana nana biogas zvinotibatsira kuchengetedza pasi redu risaite global warming. Saka musi wakafanana naiwoyu musi wekuti vanhu tofanirwa kuti tichenjedzane zvakare kuti tingakurudzirane sei kuti tisimudzire nyaya yekushandiswa kwemoto wakachena uyo watoti clean energy, green energy, kusanganisira vanofinanza vacho, kusanganisira vanoshandisa vacho, tichionawo nemachallenges angangosanganikwa nawo nekuti angasundwa sei kana kuri kuti tasangana nezvi ngati zvinoite zvipingaidzo mukushandiswa kwemagetsi akachena.
Munoona vanhu munyika vari kutambira sei nyaya iyoyi yekushandisa clean energy inosanganisira masola nezvimwe?
Zvakaita semuno munyika medu neZimbabwe ichi chirongwa chiri kutotambirwa zvakanyanyisa nekuti tagara tiine dambudziko rekuti utility power supply yedu nguva zhinji inenge ine machallenges. Saka vanhu vanenge vari kumablackout, so vakationa kutoti ioption yakatonaka apart from kuti ndo zviri kunyanya kutokurudzirwa nepasi rese. Muno munyika takatongoitawo mbangarayo kuti tiri kutofosekedzwa kuzoishandisa nekuti ndo hutano chezviriko nekuti tinogona kuenda kumablackout anosvika zvekuma much as 8 hours sometimes kana zvakanyanya kushata chaiko taribva yedu mvura hamuna then toti ukaita udambudziko unana wanye kwatoshandisa tema zvinobva zvawedzera dambudziko racho.
Zvakakosha sei tichitarisa mamiriro ekunze kuti pave nemoto uyu weclean energy.
Vanhu vakatoona kuti titori nani kumhanyisana nemagesi akachena aya, green energy, which is clean energy. And toona iko zvinezvi kuti marufu mazhinji hango zahara nemasola kuratidza kugamuchirwa kwechirongwa chakafanana naichochi. Kana tichitarisa zvakare kune nyaya dzekurima chaidzo, toona kuti vanhu vari kusinga mabhoho akawanda and ose ari solar powered, zvinova zvinhu zviri kuita kuti varimiwo vawane kushanda zvakanaka muminda mavo vaine mvura, kuti pasina mvura hapana munda, hapana kurima. Saka tinoona zviri zvinhu zviri kugamuchirika chaizvo. Kunyanyawo tikatarisa nevemaindastry vaakuita matoti maminitri ekungoti vanoisa system inosupplya mishinari yavo iyoyo, asi vakaona kuti vane akaraudzira vanogona kutengesera kuutility power, nekuti mazuva ano kwaane urongo hwekuti munokwanisa kuita vanoti mabidirectional meters nemainveta ane capacity yebidirectional operation, zvekuti anokwanisa kuti agesi anobvawo kuutility power kuzivisa achipinda mukambani mavo, kana kuti kana kambani yaita excess energy sei masikati aya zuva rakawanda, panogonawo kutransfera some of the excess energy to the grid, wowanawo kamugove kavo kungotorwa. Zvo nyaya yemigove yacho nando isati yanya kupedza kuita sekutsanangurirano nekuwirirano.
Avo vange vari mukuru wekambani yeBrysol Technologies vaBrian Mufambirwi vari parunhare muHarare. Muchikamu chedu chitsva chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu. Papera vhiki rimwe chete mutungamiri wenyika vaDonald Trump vapinda muhofisi. Vachangotanga basa pazuva rekutanga, vaTrump vakasaina mitemo yechimbi-chimbi, executive orders, mizhinji asi mimwe yacho yave kupikiswa mumatare emunyika iyi. Mutemo wekuti vana vanenge vazvarwa nemunhu asina magwaro ekugara munyika havapiwe magwaro ndiwo mumwe uri kupikiswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie kuti vatsanangure maonero avo.
VaTrump vakaisa executive order vachidzisa mutemo kuti birthright, kuti vana vanenge vakazvarwa kune avo vanenge vasina mapepa kana kuti vanenge vachinzi maillegal immigrants havana right yokuva macitizen. Ova magweta akaendesa nyaya iyi kucourt achiagiwa achiti aiwa mutemo wakadziswa navaTrump waityora bumbiro romutemo unotaura kuti mwana wese anenge akazvarwa on American soil ari considered an American, and uyezve gwaro ravo iri ranga richaita effect yokuti vanga vachapatsanura vana vanenge vakazvarwa muAmerica nevanenge vachinzi havana mapepa.
Zvamira zvakadaro zvinorevei pari zvino?
Iko zvino zvazvinoreva ndezvekuti koti yakapai mutongo yakapa iri more of an interim order yokumisa kuti mutemo usave uchishandisiwa, but nyaya iyi haisati yazewa zvakazara. Saka iko zvinotamirira kuti pave nedate richazoiswa necourt yekuti nyaya izosewa zvakazara, zvokuti kana pakazonzi mutemo uyu wanzi unochikora bumbiro romutemo uchave uchinzi haufaugwe uchizodziswa semaonero sezvida kuitwa navaTrump.
Tombotarisa nyaya yevabva kure kana kuti immigration, tinoona kuti gungano rinowanikwa richiona nezviri kuitika munyika panyaya yevabva kure pasi peice ratotanga basa imo muno muAmerica. Muri kuona sei izvi? Nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vari kubva vatotakurwa nedzindege kumigano yenyika yeAmerica vachidzorerwa kumisha dzavo.
Izvi zviri kuitwa neice izvi ndoona sekuti zvinhu zvazvagarazvo zvichiitiwa nehurumende yeAmerica kuti vanhu vanenge vakapara mhosva and uyezve vasina magwaro vanga vachangozoendeswa through the process yekudeportel. But zviri kuitwa sezvatakaona maybe vhiki rino ndezvekuti pane vamwe vanhu vari kunzi vanga vakarelisiwa into macommunities vasina mapepa and uyezve vane nyaya dzavo kana mhosva dzavo dzavanga vakaita vari kungouya vachizobatwa manje vachidzoserwa. Izvi zvazvinyowani ende zvinhu zvinofanira kuve zvichiitwa zvekare neyatingati mutemo, yatingati due process. Saka izi pari zvino hapasa panyatso kuonekwa kuti pangave pachikorwa kodzero here dzakanyanya kuwanda. Anyangwa hazvo magweta ari very skeptical pachirungu kuti uyu mutemo uyu maitirwo ava kuita uchave uchizobatanidza nevamwe vanhu vanenge vane mapepa akakwana kana kuti vamwe vanhu vanenge vachitorinzi macitizens, sezvatakaona kuNew Jersey umwe musoja achibatanidzirwa pane vanhu aya ende akazonzi azobudisawo futi makwara ake kuti muamerican. Saka izvi zvakadai sowo maitirwo azva kuitwa zvinhu zviri kungotyisa pakuti pachazoita vamwe vanhu vane mapepa nevamwe vanhu vanenge vasinawo kupara mhosva idzodzo dzokugara muno muamerica vasina mapepa vachabatanidzwa panyaya iyi.
Zvii zvamungakurudzirewo zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muamerica panguva ino?
Chandokurudzira zvizvarwa zvemuzimbabwe panguva ino iyi ndezvokuti kana une nyaya inenge ichida immigration yanguva yekuti uchionana negweta rako and achikupawo advice and uyezve vanhu vanenge vasata vave kana kuti macitizen kana mapermanent residents kuti kokurudzira kuti vangofamba vane magwaro avo panenge vari kutira kuti pangobatwawo vave vari redi kubuditsawo magwaro avo kuti aiwa isu tiri munomu pamutemo and hatisi kuchikora mutemo yeimmigration.
Avo vange vari gweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari muguta reDallas kuTexas muno muAmerica. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navaChristopher Musodza, avo vanova nyanzvi munyaya dzezveartificial intelligence uye vachitungamira sangano refunga AI Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Yaunoti artificial intelligence muchirungu kana kuti AI injeri dzinenge dzapo pamakombiyuta kana mafoni dzinoita kuti makombiyuta kana kuti masoftware epamakombiyuta kana kuti mafoni agone kuita mabasa anowanzoitwa nenjeri nevanhu nenjeri dzevanhu, anoita kuti makombiyuta akwanise kufunga, akwanise kudzidza, akwanise kuita sarudzo, akwanise kuongorora data kana kuti mifananidzo woona kuti uyu ndiitendai, uyu nditawanda, uyu ndibrenda, nekunzwisisa mitauro nekuita mabasa akawanda wanda anowanzoitwa nemunhu ane njeri. Ndo inonzi AI iyoyo.
Ichauya here kana kuti yakatouya kare tatova mairi muZimbabwe?
AI iyi yatovepo kudhara zvataishandisa ana Google aishandiswa yai nana Facebook aishandiswa, vainga vane AI yanga iri mobile asi yanga isiri AI yakazotanga kuzopembedzwa mazuva ano. AI yakazopembedzwa mazuva ano ndeyekutoti unotogona kutotaura nayo uchitoibvunza zvinhu ichipindura sekutaura kwatinoita nevanhu. Saka AI yapo mumaWhatsApp atinoshandisa, WhatsApp ine AI, paInternet yapo AI, vanhu varikuishandisa, vamwe varikuishandisa kutoita homework chaivo zvekuti vatovabvunza, vamwe vanotobvunza AI kuti ndinyorere rondedzero vanenge vapiwa muchikoro, yonyorera rondedzero. Ka AI yatotekeshera vari muzvikoro, vana vechidiki vamwe vakuishandisa. Kana mukatarisa paWhatsApp paipa mukataipa kana mimwe mitsara kana mukaibvunza zvimwe zvinhu, munotoona AI yepaWhatsApp yakutopindura, makutogona kutotaura nayo sekutaura kwamunoita nemunhu. Nekuti AI zvasekutaura kwatamboita injeri, yaane njeri, yakupa foni, yakupa kompyuta, yakupa maprogram, yakupa intaneti, yakupa zvese zvairi kushandiswa, njeri dzaidzadza dzatajaira kuti dzinenge dziri muvanhu, mabasa anowanzoitwa nevanhu aya AI yakui.
Ingabatsira nenzira dzipi?
AI ichatibatsira nekuti kana makombiyuta agona kuita zvinoitwa nevanhu, zvakureva kuti vanhu vanoneta sekuzoka tinoita AI nete, AI harare, makombiyuta harare. Saka kana mabasa anoitwa nevanhu achida kuti vanhu vazorore, agona kuitwa neAI. AI tuliona iri kushanda muzvipatara, iri kushanda mumafactory, vamwe vanogadzira mota, vanoita nevamwe vanoita mabasa aya anoda maths dzakawanda, kana kuongorora data rakawanda, kuongorora information yakawanda, AI iri kubatsira. Vamwe mapurisa zvakare ari kubatsirwa neAI yatinoti iyaya inoshandiswa nemakamera maCCTV kuongorora maborder, kuongorora kumaairport. AI iri kushandiswa yekuti inogona kutotaura kuti no tenda yapfuura pana, nekuti AI inogona kushandiswa yatinoti face recognition. Anova ari mabasa aiwanzoitwa nevanhu, but AI yakugona kushandiswa iyo. Saka 24/7 mabasa, inoti AI inete kompyuta inete magetsi simagetsi ako chete naanenge achingoshandiswa. AI muongororo yedu tiri kuona kuti munyika dzakapfuurira dziri kutoshandisa kana kumatongerwo edzimhosva, kune vanorapa, kunenge kusina madokta kuya kuya, AI imwe iri kugona kupindura mimwe mibvunzo inenge ine vanhu nguva dzose, nekuti inenge iripo 24/7. AI iri kubvumira vanhuwo futi kuti vaone yatinoti access to information, nekuti ukaibvunza inokupa information, inogona kutsvaga information, nekuti inogona kuenda through data rakawanda kupfuura vanhu. Munhu anogona zvinogona kumutorera nguva kuti agone kuverenga manewspaper ese ari pasi rose, asi kompyuta inokwanisa kuzviita. Nao kana kompyuta ichikwanisa kuzviita kuprocesa data rakawanda, yozokwanisa kuzofunga futi, tinoona kuti tinobatsirika.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita nava Christopher Musodza nyanzvi munyatsa zvekushandiswa kweartificial intelligence uye vari mukuru wesangano refunga AI Africa. Tinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki, sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum, muchichipiwa naEvans Zenenga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondi pasimba.
Yesu simba rangu,
simba simba.
Ndino kuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rino chechitendero. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Tiri kuenderera mberi tichikumbira vafundisi vamwari vedzikereke dzakasiyana siyana vachigoverana nesu mashoko edzidziso muchinamato. Nhasi takumbira muapostora wedu Apostle Martin Matinenga kuti vatipe shoko ranhasi. Muapostora, tinokuchingamidzai paStudio 7, sanganai nevateereri.
Kwazwai vateereri vedu veStudio 7, kwazwai mukoma Zininga.
Tinokutendai nemukana, tipei yenyu shoko ranhasi.
Tinotenda Mwari nekuda kwechirongwa chamunotipa chezvechitendero. Pane mavhiki maviri kana anopfurikidza tichiedza kutaurirana panhau yekuti vanhu vanofanira kuwana ruponeso, nekuti ruponeso ndicho chikonzero chakaita kuti Mwari vapfeke nyama kuti vagokwanisa kufa. Nekuti ivo saMwari havakwanisi kufa, nekuti Mwari ndimweya. Asi vakazviita murombo. Urombo ndehwekuti vakapfeka nyama semunhu kuti vagokwanisa kufa, vachifa rufu rwemutadzi kwaiva kuripira mhaka dzedu, sezvo tirisu takanga takatadza. Shoko raMwari rinotaura richiti, nekuti tose takatadza tikasasvika pakubwinya, kureva kuti munhu anga akatadza. Bhaibheri rozotaura zverichiti, mubayiro wechivi ndirwo rufu, kureva kuti nekuda kwekutadza uku munhu anga akafanira kufa. Asi Mwari vakasarudza kufa pachinzvimbo chedu budikidza nemwanakomana wavo Jesu Kristu, akavadira mamba kuti akava chibayiro kuti zvivi zviregererwe. Saka iyi inyaya yakatakatambidzwa isusu sevanhu, kuti anenge atenda ngaachienda achinodanidzira kunyika kana pasi rose kuti vazive kuti izvi ndizvo zvakaitwa naMwari. Kana vanzwa mashoko iyaya vanotenda vobva vaponeswa. Hongu variko vangati ngakunamatiro vanhu vapfume. Hongu vamwe vangati ngatinamatei kuti vanhu vagotenga dzimota, vagotenga dzimba. Izvozvo zvinogona kungoitwa nevanhu kunyange vasinganamati, kunyange vasina kutenda. Asi haukwanisi kuwana kana kugashira chipo chekuregererwa kwezvivi kana usina kunzwa vhangeri uye usina kutenda mariri. Nekuti tikatarisa shoko raMwari kuna vaRoma chapter 10 paverse 14, rinotaura richiti, vanga dane sei kwaari kuyo wavasina kutenda. Uye vanga tende sei maari iwo vasina kunzwa. Uye vanga nzwe sei kana kusina muparidzi. Uye anga paridze sei kana asina kutumwa. Tikatarisa rungano rwataurwa kana kuti nyaya yataurwa patichaona kuti pane kudaidzwa nekutumwa nekunoparidzwa kwevhangeri kunofanira kunge kuchiita. Ndoo zvatiri kuramba takatsinhirira kuti kuvafundisi ngatiyeuchidzanei tigokurudzirana kuti taita zvimwe zvose tisafunge homwe dzedu. Taita zvimwe zvose tisafunge matumbu edu. Ngatifungei mweya inoda kuponeswa. Mweya inoda kuponeswa iyi haingoponeswi nemashoko ezvemubhaibheri. Anoponeswa neshoko rinonzi raIshe Jesu Kristu. Rekufa, rekuvigwa uye nekumuka kwake. Shoko iroro ndiro rekuti rikatsanangudzwa. Vanhu vanotenda vowana ruponeso. Saka tiri kukurudzirana nekuda kwenyaya iyoyi kuti ngatiregei kuita nezvedambe nezvenyaya because zvakadana kufa kwaivo Mwari. Zvakadana kuzvininipisa kwavo. Kunyange vakanga vari Mwari asi vakazvininipisa. Ndozvinoratidza kukosha neudzamu wechunhu chinonzi ruponeso. Saka nhawi toda kuti tiigashire isusu sevafundisi. Tiende tinotaurira nyika kuti Mwari vakakufirai, Jesu vakakufirai. Maita henyu baba, tinokutendai nenguva dzino. Tipei moyo nepfungwa wakarerekera pabasa ramakatipa kuti tiriite mumweya nemuzvokwadi kuti ruponeso nerudzikinuro rugouya kuvanhu. Nezita raIshe Jesu Kristu tinokunamatai. Amen.
Kwanhasi togumira pano, tinokutendai Apostle Martin Matinenga neshoko ranhasi vateereri nemi. Ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Mhuri yenhabvu iri kutarisira makundano akabaka moto mwaka uno zvichitevera zviri kuitika pamusika wekutenga nekutengeswa kwevatambi nezvikwata zvakasiyana-siyana zviri mugungano renhabvu yepamusoro-soro munyika yePremier Soccer League pamwe nekupinda kwezvikwata zvitsva zvinoti Scotland FC neMoss FC. Izvo zviri kunzi nevamwe zvichashandura mamiriro enhabvu munyika sezvo zvine mari zhinji kwazvo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kwese kwese nyaya iri kungotaurwa nezvayo munhabvu ndematengero ari kuitwa vatambi pamusika kunyanya nechikwata ichangopinda muPSL cheScotland. Chikwata ichi chiri kutenga vatambi vese vane mukurumbira munhabvu yemunyika kubva kuzvikwata zvakasiyana-siyana. Izvo zvinonzi zvasiya zvimwe zvikwata zvakaita seSimba Bhora zvapinzwa mubishi rekuvaka zvikwata zvitsva. Izvi zvauyawo panguva iyo zvaziviswa kuti chikwata cheMoz icho chinonziwo zvekare chine mari yakawanda chapindawo mugungano rePSL mushure mekutenga nzvimbo yeZPC Wange iyo iri pasi peZesa Holdings. Moz iyo ine muzinda wayo kunoton yakakundikana kupinda muPSL mushure mekupedza iri pachinzvimbo chechipiri pasi peScotland mugungano reDivision 1 asi kupinda kwayo kwawedzera moto makundano emwaka uno. Kusvika pari zvino Scotland yatenga vatambi vese vane mukurumbira munyika kusanganisira Walter Msona uyo akatora mukombe wemutambi akatamba zvinonwisa mvura kudarika vese weSoccer Star of the Year muna 2014 achibva kuSimba Bhora. Linoth Chikukwa kubva kuHighlanders uyo akakanda zvibodzwa zvakawanda kudarika vamwe vatambi vose naKama Billiards kubva kuYada. Vaviri ava ndivo vakapedza vari pachinzvimbo chechipiri nechitatu makundano mamwe chetewo eSoccer Star of the Year. Pamusoro pezvo, Scotland yakaraura zvekare kubva kusimba bhora aive murairidzi wechikwata ichi Tonderaindiraya, uyo akatora mukombe weleague pamwe nomurairidzi akakunda vamwe vese kana kuti coach of the year mwaka wapera. Zvakamira zvakadai, mutsigiri wemutambo wenhabvu vaShepherd Saizi vanoti nemaumbirwo aitwa chikwata cheScotland chatotora mukombe weleague kare nhabvu yacho isati yatanga kutambwa.
Scotland inogona kutora premiership because not my players are very quality. Yandongofarira zvangoti aya maplayers yaya achatotora chileague.
Ndiraya pachake anoti chinangwa chake ndechekufadza vatsigiri vechikwata ichi nevari kuisa mari kuti chikwata ichi chifambe kuenda mberi. Muredzi wechikwata ichi vari mumiriri wemabhuku muparamende vaScott Sakwanya vakwanisa kukwezva makambani ane chitsama achange achidira mari muchikwata cheScotland ichi. Asi mongororo wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti Scotland ichasangana nedambudziko rekuti vatambi vayo vanenge vasingazivane matambiro avo sezvo vari kubva kuzvikwata zvakawanda zvakasiyana-siyana.
Maplayers mazhinji akatora akabva kumadifferent teams kuti vazove nesizon yatinayo ka kuti vazonge vaite kopa kuti vabatane vazotambe bhora zvakanaka. Zvichatora nguva.
Aimbotambira Masvingo United Mugove Makanyire, uyo ave murairidzi wemutambo uyu, anoti semaonero ake zvikwata zvine mazita makuru ndizvo zvichatora mukombe uyu kwete Scotland.
Ngezi Platinum tinoipa nokuti vanhu vakatotesta kunzwa kuti kuhwina kuita sei, saka experience iyo inogona kuvabatsira. Varana Platinum havana kukotsiraka, varipo. Vana Dynamos matimu mahombe anotamba, vana Caps, vana Islanders, so we are not ruling them out.
Caps United ine vatambi vatsva gumi kusanganisira Kundai Benyu, uyo akasvika nechitatu kubva kuBritain, uko aimbotambira chikwata chine mukurumbira muScotland cheCeltic. Dynamos yaraurawo Frank Agemang, uyo anobva kuGhana. Farai Mutatu, uyo aimbotambira LA Galaxy kuMajor Soccer League kuAmerica. Trevor Bunu, uyo ari kubva kuGolden Eagles, naClive Mandivei ari kubva kuYada. Simba Bora iyo iri kutarisirwa kutamba muCup Champions League mushure mekutora mukombe weleague yaraurawo Tinotenda Meke, Blessing Ndereki, Carlos Mukumbira naBarnabas Mutuche kutsiva vatambi vayo vakaenda kuScotland. VePremier Soccer League havasati vazivisa kuti makundano enhabvu emwaka uno anosimuka rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe yabatana nhasi nepasi rose mukucherechedza zuva rekushandiswa kwemhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema kana kuti International Day of Clean Energy. Mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump voenderera mberi vachivandudza mitemo yechimbi-chimbi asi mimwe ichipikitswa mumatare emunyika iyi. Mhuri yenhabvu iri kutarisira makundano akabaka moto mwaka uno zvichitevera zviri kuitika pamusika wekutenga nekutengeswa kwevatambi nezvikwata zvakasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Kambe kuyini iningi elingakukhangelela emhlabeni jikelele kumbuso kamongameli Donald Trump weMelika osanda ukugcotshwa?
I-America imali esichithile ezimpini lezi-Israel neHamas, Ukraine neRussia iningi kakhulu. Uyabona ungathi kudlaliswe imali.
Sile ngxoxo lomculi weHouse uDJ Sintu Sabantu ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Ziyabuya Egoli. Zonke lezindaba leziphathelane labatsha, amasiko, ezokholo ziyalandela. Ukulandela ukugcotshwa kukamnumzana Donald Trump ngomvulo odluleyo ukuthi abe ngumongameli, sicubungula ukuthi engaphatha njani udaba lwezimpi emhlabeni jikelele. Silengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo okhuluma ezimele.
Nakhona ke futhi lokhu okwase Syria njengombani umbuso kaSadadu uwile nje wathathwa ngamavukela mbuso, akusoze kube lula ukuthi athi akasoza ngenele, ngoba okukhona ngeSyria ukuthi akukacaci ukuthi laba abathetheyo bazoliphatha kanjani lizwe, ubudlelwano babo neIsrayeli buzoba njani. Njengobani sibona iIsrayeli lokhu iqhubeke njalo inqunquta amaPalestine laphayana, nanokuthi manje siyayibona iIsrayeli ingenile lapha eSyria bidliza kwasani. Angikholwa ukuthi ababusi abangenayo bazothula nje bakubukele lokho. Uma ke bengakubukelanga sibe sisithi thina bazokwenzani. Abangakwenza ke mhlawumbe ukuthi bakhulumisane na Israel. Abangakwenza ukuthi mhlawumbe nabo bathathe induku babhekane nayo ngqo uIsrael mayizobe lokho iqhubekile ibahlukumeza. Kusenzima ke ukusho ukuthi kahle kahle yini uDonald Trump azayenza, ngoba akusinto nje yeSyria nje kuphela, iziningi izimpi ezikhona kuleyana ingxenye yomhlaba ezithinta kakhulu iAmerica. Esizafuna ukuthi sibone ukuthi uDonald Trump uma esebusa yena uzokwenza njani ngazo lezi zinto, ngoba ezinye zakhona umgqugquzeli wazo ukuthi sizibone zilokhu eziqhubeka siyaphambili ugqugquzelwa yiAmerica. Okufanele ukuthi ke sithi thina kuDonald Trump uma esebusa kacace engafihli induku emqubeni, aphumele echatshalazini, akuveze ukuthi yena konke lokho oqhubekayo uza kuqeda ngayiphi indlela na.
Sesikhangela ezinye izimpi emhlabeni jikelele, ubona ingani umnumzana Trump uzaziphatha njani?
Ngicubungula simbuyisele emuva. Azange asibonise yena ukuba yindoda ethanda izimpi. Into abonisa yona ngumuntu kakhulukazi eyothanda ezomnotho ukusimamisa izwe lakhe laseAmerica. Yikho nje futhi sibona laphana esiba ethi yena ama-BRICS countries uzowaphanisha kakhulu nxa engekela ukusebenzisa idola lakhe besebenzise imali zabo. Uzobaphanisha kakhulu kwezomnotho. Simbona ke eyiloyo muntu ogxile kakhulu ekwenzeni ngcono isimo sezwe lakhe iAmerica, kakhulukazi kwezomnotho. Asimbonike engumuntu othanda kakhulu noma ele record elihle ekusebenzeni namanye amazwe. Akanalo lelo record. Uma ubuka iAmerica imali esichithile ezimpini lezi eziqhubekayo eqhubekayo e-Ukraine, e-Israel ne-Hamas, Ukraine ne-Russia iningi kakhulu okuyukuthi emntwini onjengo-Donald Trump uyabona ungathi kudlaliswe imali esikhundleni sokuthi ngabe kuphuculwa umnotho we-America. Uthembisile yena ngesikhathi sakhankasa ukuthi impi yase-Ukraine uzoyiqeda nje ngosuku olulodwa engena embusweni. Kodwa asika kubone konke lokho akade khuluma ngakho ebonisa ukuthi lokho uza kwenza kanjani. Yileso sizathu esenza ukuthi sithi thina akacaci uma simthathele emuva ukuthi eqinisweni zonke lezi zimpi eziqhubekayo emhlabeni uzozingenela kanjani, aziqede kanjani.
Lowo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, okhuluma ezimele, obexoxa icingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe be-artificial intelligence njalo esebenza le-Great Zimbabwe University Innovation Hub. Wage waba isifundi seMandela Washington Fellowship.
Nxa sikhuluma nge-artificial intelligence sikhuluma ngokuthi imtshina loba amakhompyutha ngisho njalo ayalungiswa enziwe ukuba acabange enze njengabantu, ayaba lenhlakanipho enjengomuntu, ayalungisa ukuthi abe lenhlakanipho enjengomuntu. Imitshina le iyenelisa ukufunda, iyenelisa ukuxazulula inkinga ezingabe zikhona, iyenelisa futhi ukuzwisisa nxa abantu bekhuluma, iyenelisa futhi lokwenza izinqumo. So imitshina leyi ngingayifananisa njengokuthi izimota lezana ezizitshayela zodwa zingela batshayeli. Isebenzisa i-artificial intelligence, inhlakanipho leyo yikhole besiyibona khona isebenza kakhulu. Lamanye nje eminye imizekeliso lapho esiyibona khona isebenza njengama-chatbot okokuthi nxa ungathi WhatsApp nxa ulenkinga usebenzise WhatsApp uthi uyangena online nxa uthi uyakhuluma le-bank behle bekuphendule automatically kungazange waphendula umuntu. Konke lokhu kena kusebenzisa inhlakanipho ethiwa i-artificial intelligence. So ngathi nje ngamafitshane, xa sikhuluma i-artificial intelligence ifundisa imitshina ukuthi ihlakaniphe yenze izinto ezandise ukwenziwa ngabantu izikhathi zonke.
I-artificial intelligence eZimbabwe singathi isiqalile na ukusebenza, njalo nxa inisisebenza ngokugcweleyo ingaphathisa kangakanani ukwenza ukuthi umsebenzi ube lula kunhlangothi ezijiyeneyo eZimbabwe?
I-AI isikhona eZimbabwe, i-artificial intelligence sibili iyasebenza lapha eZimbabwe lanxa isakhula ngoba abanye abantu basafunda ngayo, abanye abakabi lolwazi nge-artificial intelligence. So amanye company ajeneyo labantu abehlukeneyo lokho besazama ukuyamukela, abanye abayemukela i-artificial intelligence, but isikhona iyasebenza. Ngingathi eminye imizekeliso ekhona yabantu abayisebenzisayo lapho abasebenzisa khona ngithi ama-tools e-artificial intelligence kunjenganxa besebenzisa into ezinjengabo ChatGPT ukuthi umuntu uyabuza umtshini umbuzo ukuthi umbhalele loba i-homework loba yikuyini, uhle umbhalele umenzele konke. Lana ngenye ithuli esetshenziswayo ku-artificial intelligence. Lalaba abenza ngokokulima, abalimi ikhona futhi i-artificial intelligence khonapha ngoba uzananzelela ukuthi akhona ngathi amanye ama-programs ngithi ama-applications ayebelungisiwe ukuthi ayasebenzisa i-artificial intelligence ukuthi enelise ukubona kumbe ukubona nxa ukuthi izilimo sezile mkhuhlane. Iyakwanisa futhi ukuthi nanzelele kumbe ukuthi ibone ukuthi hayi lesi sekuyisikhathi sokulima, lesi sekuyisikhathi sokuvuna. Iyanelisa futhi njalo lokuthi maybe ihlanganise izinto ezinjengabo isimo semkhathi konke lokhu kuyancedisa kuhlangothi lokulima ukuthi abantu bebone ukuthi izinto zihamba njani emasimini abo. Njalo futhi kukhona lokho ababizwa ngokuthi ngama-drones, amanye ama-drone lokho kuphaphayo lokhu abanye basebenzisa abe le AI ukuthi sebenze ukulonda nje ukuthi bebone nje ukuthi izilimo zabo lamasimu abo konke kuhamba kuhle kakula azibungwana ezingabe zikhathaza ama-crops ayenza ukupha i-example yomzekeliso weyinye i-application elithiwa i-Uruza AI. I-Uruza AI yenziwa yikampani yasezimbabwe khona la ethiwa yi-Uruza AI. Layo isebenzisa i-artificial intelligence iyanceda kakhulu abalimi.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lo mnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe be-artificial intelligence njalo esebenza le-Great Zimbabwe University Innovation Hub njalo wake waba yisifundi seMandela Washington Fellowship. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTaba Kancube.
Ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
kwethu.
Kuza amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Lamhla silenhlahla ngoba sikhona ngale ke insiza esabelweni seMatholeni South. Lo mama ongukansela umama uMathilda Dube. Nkosikazi Dube, siyakwamukela kuhlelo mama.
Ngiyabonga baba Dube.
Yes, siyabonga kakhulu. Lamhla mphisa ukuthi sike sikhulume ke ngamasiko. Siyakwazi ukuthi kudala kumbe lokho kuvamile singaze emakhaya khona ngapho ukuthi umama uyaguqela ubaba khonokho ke isiko lethu esilaziyo lesentweni. Kambe kusakhona yini nkosikazi Dube khonokho?
Ngicela ukuthi umama wayezele kuphela ubaba. Sesi amasiko lokho sisehla kancane kancane. Sokungamatafula la kudliwa uyafaka etafuleni ebhenisi kenjalo. Ase ubaba sesini kala wawuthaya idele sibili phansi idele lithaya phansi umama ebhukela ubaba kuvele kuwumthetho wesintwini.
Ye khathesi kwehlulani abasakho uyenelisa ukugoqa yini?
Ye abanye bangaguqa befaka khona ematafuleni lawo kodwa omunye esili uyayezala yikanje kuzekuke izule ehloni ebhinisini esiyile ifaka ndula abantu bezini ifaka wona kuwo amatafula okudlela lawo.
Kuyayangisa khona vele kuliyangisa kangana nikhonoku nkosikazi Dube?
Ngike ngathi thina singabantu abadala kuyaye kuyayangisa zabo kuyayangisa futhi iyakhulu nxa kunabaye kwenzima. Ungabona ufika noma lukazana eguga uyabona ukuthi yamntwana lishiye efiltini. Ya abantwana bakhathesi abasemandeni vele akubathinti kathi kuyidala kwakuyisintu sase.
Akubatshele sebile ukuthi ukuguqa lokhu vele kwakusijoni.
Kwakusithi ukuthi endile lapha ekhaya umalukazana uyahlonipha. Uyabahlonipha abadala abakhona ekhaya. Njalo ikhanda umuntu ongumalukazana ungahambi ekhanda ngoba kuyabe kuhloniphiswa. Ukuhlala esokufeni lokwabazana uvele ayisiyenzile nancane. Enye into engiyibonayo babadube sesihlanganisa amasiko ethu nabantu abangayisiko balapha esindebeleni. Kanti abantu abaempumalanga vele kamnanzi kamnanzi kithi uyazihambela njengekhanda egumeni kuwukhubo wawo. Kodwa lapha kithi esindebeleni ngabona sengimali kwazana ukuhamba ngekhanda ekhaya a lesemthethoyaingasazele
ikhanda vele zingathi vele ikhanda wakufihlwane
vele isikhitha khona sisukela khona lemuva angiyange ngiba owawuvele kufihle ekhanda kuyini ekuqakathekileyo. Manje kade sibuye ephotha amakhanda baaphothe baaphothe atshengisele ukuthi uzazanayambona ukuthi atesihaba sekandaba abantwana sesenza lokho kuzithile amasiko lokho ekucinga babadeli lokho ekucinge sivaleke valeke. Uyabona umntwana ngesinye isikhathi ethole egumeni umntwana ngokukhana egume ikede phakathi kwabadala nto yakuthi asemasiko ethu lawo. Bekuba nxake ndikaxoxa abantwana emakhithini abadala lihlizekale uthi gqo isintu kasingivumhlekethi abadala ngale begcwele ekhithini linaliphandle inhlonipho iyayiphakamisa umntwana iyitakeke yimilezi ukuthi bekwangibeka umntwana okusaphilayo bazibamhawukele abantu bathi heyi umntanami wayeyathatha kwezibane kule mbeko laphana ekhaya. Omuzi omunye vele awunambeko xa ukhangelela
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba kuhlelo lolo.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje sizakhuluma ngodaba lomthandazo. Sizabala kuMateyu chapter ka 6 iverse ka 5. Lalapho ikhuleka ingabe njengabazenzisi ngoba bona bathanda ukukhuleka bemi emasinagogini nasekuhlanganeni kwezindlela ukuze babonwe abantu bonke. Qinisile ngithi kuwe sebe wamukele umvuzo wawo. Lakho siyananzelela ukuba lolu daba lomthandazo uJesu wagcina isikhathi eside efundisa abafundisi bakhe. Vele khona ukuthandaza sikuhlangana lakho ekuqaliseni kuka Genesis ukuba uNkulunkulu ngakhe wayejayela ukuhamba engadeni yase Eden ekhulumisana lomuntu. Njalo siyahlangana labo Abraham besakha ama altar ekhulumisana layo uThixo uNkulunkulu uBaba. Siyananzelela ukuba indlela uNkulunkulu afuna ukudlelana lathi abantu ukuthi sibe le ndlela esikhulumisana laye ngayo. Leyo ndlela ke ngukho esikuthi ngumthandazo. Ngakho abantu abaningi bayafuna ukuthatha umthandazo bewenze ube ngenye into enzima, njengabafarisi babekuthatha kube ngumthwalo omkhulu kakhulu ebantwini, njalo bekwenze kube into yokuzibonakalisa ebantwini. Nxa bethandaza umthandazo wabo ngokuthi uziwe ngabanye abantu, kodwa ke bona bengananzelela ukuthi umthandazo uya kuNkulunkulu. Siyakhumbula lwana umfarisi owayesithi yena nxa ethandaza uJesu lekhuluma ngaye, owayesithi mina njengalowo muntu oyisoni mina ngilungile. Ngakho uJesu lapho uyachazisa ukuthi nxa lapho usuthandaza, kutshengisela ukuthi okokuqala vele yena ukhangelela ukuthi wena uthandaze. Ngakho kumele ube kwazi ukuthi nxa ngithandaza ngenza njani. Njalo kwesibili uthi yena lingabi njengabazenzisi, kutsho ukuthi uthi yena kule ndlela yokuthandaza engayisiyo, kule ndlela yokuthandaza enjani eyiyo yona. Ngakho lapho wayebakhombela indlela efaneleyo okumele bayenze. Siyananzelela ukuthi wasesithi ngoba bona bathanda ukukhuluma ukukhuleka bemi emasinagogini nasekuhlanganeni kwezindlela ukuze babone ngabantu. Ngiqinisile ngithi kinisebe wamukela umvuzo wabo. Kodwa wasesithi kibo, linathandazane ensitha ukuze liziwe uBaba wenu osezulwini alizwe alinike umvuzo. Sokuthi ukuthi kule ndlela yokuthandaza ethola umvuzo ovela kuNkulunkulu, kube le ndlela yokuthandaza engatholiyo, engalalelwanga uNkulunkulu. Ngakho ke lapho uJesu uyasiqondisa ukuthi ukuze wena umthandazo wakho ulunge waziwe uNkulunkulu, okokuqala uqondise kuye uNkulunkulu, okwesibili woba ensitha ungathandazi ukuthi uzwe ngabanye abantu. Thandaza kube phakathi kwakho loNkulunkulu, futhi kumele kuvele enhliziyweni yakho.
Okwesithathu, nxa wena uthandaza kuNkulunkulu, melela ukuba awuphendule lowo mthandazo. Kulabanye abantu abathandaza vele bengalathemba lokuthi uNkulunkulu uzaphendula. Baphonga uthandaza nje ukuthi amana ngedlulise umsebenzi. Kulabanye ababala imthandazo yabantu abanye abamuntu osowafa kudala. Lokhu bala umthandazo lwana. Kanti uNkulunkulu ufuna into evele enhlizweni yakho eyiyo into ekuhluphayo. Uyayifunayo, ayifuna kuwe. Ungabi ngumzenziso dambala imthandazo emide kuze yezwe umuntu wonke. Hayi, uNkulunkulu uthena khulumisana lami ngento leyo ekuhluphayo ukuze ngiyiphendule. Ngakho kathe sisiqalisa lomnyaka ngoJanuwari abaningi sifuna ukuthandaza. Siyazama ukuthi sithandaze. Nanku ke indlela uJesu asikhombela yona. Thandaza lokholo, umthandazo uyaphendulwa nguJesu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Sibongile baba, ilizwi lakho elilamandla. Siyathandaza igama likaJesu kubo bonke abalaleleyo. Kuba namhlanje kusihlwa, baba uzokuvula amehlo abo, bethi nxa bevula imlomo bethandaza kuwe, bekwanise, benelise, njalo uNkulunkulu phendule imthandazo yonke ngegama likaJesu. Siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Wezemidlalo.
Namhlanje silengxoxo lomdlali wenguqu owayelodumo olukhulu ebamba entubeni kuqembu leHighlanders lelesizwe elama Warriors uPeter Nkomo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisasmanda weStudio 7.
Iningi lemazi ngegama elithi Captain Oxo ngenxa yendlela ayekhwaza ngayo enika idlabuzane kwabanye bakhe nxa bedlala kuBhoso. Yena kawazalelwa koBulawayo.
Ngazalelwa empilo hospitali. Ngakhulela emzilikazi, emzilikazi isabhabhu. Ngadlala ukudlala ibhola kuHighlanders Junior. Zizikhathi eside. Ngase ngiphonyotwa to the first team. Lapho ngiphonyotwa first engadlala khona. Engadlala labo uDouglas Mloyi, uMadinda, uWillard Rambu. Ngiqamba nje abalutshwane.
Empilweni yakhe uPeter Nkomo akadlalela ngamaqembu amanene. Umntwana weBhoso nje
akula enye iteam engayidlalelayo ngaphandle kweHighlanders. Sidlala ngokuHighlanders sawina inkezo eziningi kakhulu ngesikhathi sethu. OZIFA Cup, Rothman Shield, BAT Rosebery, Chibuku, ukuqamba nje ezimbalwa. Igame ingeke ngayikhohlwa. Igomahiya esadlala layo eBaberfield Stadium. Igame engathoze ngiyikhohlwe. Sidla fonothi kugcwele kakhulu eBaberfield.
Abadlali bakulezi nsuku kubikwa umdlalo wenguqu uyabehlula. Iningi labo lithatha izidakamizwa lokunatha utshwala okucikiza imizimba yabo. Bagcine besehluleka ukudlala inguqu sebephelile. Okusolo lomlayezo kubo bonke abadlali.
Imeseji engayitshela kubadlali bakalezi nsuku yikuba babe le focus and ukuzinikela kugame yebhora. Lokunye futhi ungani kube kugathaza nje abafana bona laba, ukunatha beyekele ukunatha. Thina sasinganathi utshwala, sasidlala igame ukuthi abantu babekholisa sidlala ibhola. Lasetraining yethu wawuthola kugcwele kakhulu abantu bezobukela ngenxa yokuthi sasidlala ibhola elaliba abalithanda.
Uthe esethethe umhlalaphansi uOxo uke wasebenza eqeqesha kuBhoso iPlatinum lamanye amaqembu amancane. Pho kwamanje wenzani empilweni Nkomo?
Kathesi ngidinga umsebenzi, ngisanda kusuka kukhotsha ama-goalkeepers ku-Adach FC eku-Division 1 last year.
Captain Oxo uthi uzahlala ezama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa ezenguqu eZimbabwe. Ngimela Studio 7 koBulawayo, igama lamwenza Jesus Band.
chaka kisaza machelete.
Sizigqibe ezalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa, sihamba lomculi we-house uDJ Sintu Savantu ephethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi Siyabuya eGoli. Le nsizwa idabuka esigabeni semphafeni eCholocho, kodwa icula ikwele South Africa.
Ebengithini bingelele kuzona zonke indawo bakwethu lapho likhona uDJ Sintu Sabantu ile nsizwa ecula i-house iwele Goli endaweni yaseDiepsloot. Okwamanje bakwethu bengizokwethula umsebenzi omusha kaDJ Sintu Sabantu, isihloko se-album sithi Ziyabuya eGoli. Ma ungenamali kunzima bakwethu, ma ungasebenzi nani liyazi eGoli, uphendule ube yisport kuhle kahle uma ungasebenzi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
UDJ Sintu lingamthola unamba yakhe lena ethi 0791390738. Uyatholakala uDJ Sintu kuWhatsApp nakuma calls. Ngiyanicela ke bakwethu, ngiyanxusa zonke indawo ngoba ngilapha emsakazweni nje ku Studio 7. Ngibonge kakhulu bakwethu. So ngiyacela ukuthi ingoma kumele ifinyelele iziyofika nako ogogo badlalele bakwethu ingoma ogogo nabemakhaya bejabule.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Bengicela nje isupport kunina bakwethu lihambe bafowethu. Ngiyacela ukuthi niyokuzwa umsebenzi kaDJ Sintu Sabantu, niyoyizwela nje ukudla kwendlebe lapha kuma YouTube. Uvela ubhale nje uthi DJ Sintu Sabantu, sivele ziyavela ingoma bakwethu. Siyanicela TikTok, Facebook, ni comment ni subscribe.
Ngisazama chelete ngizobuya mwajaka ngisazama machankura. Tolele my dad, tolele mtakwethu, sasama imani, zobuya uDisemba. Better life.
umculo wehouse oka DJ Sintu Savantu ephethe idlalade elitsha elesihloko esithi ziyabuya eGoli. UDJ Sintu phela udabuka esigabeni semphafeni cholocho kodwa ecula ekwele South Africa. Walivalelisayo himi uSthandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa.